dare rehigh court raona zvakakodzera kuti va Obed Masaraure vapiwe bail mushure mokunge judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court Western Board Mambanje vakatadza basa pakunyima kwavakaita vamasaraure bail. Panotongwa nyaya, mutemo wavakadzidziswa neumbowo hunenge hwaiswa pamberi pedare ndo hunofanira kubatsira mutongi kuti apepepe nyaya, woona kuti munhu anofanira kupiwa bheo here kana kuti anofanira kunyima.
Zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi?
Vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakareswa basa apo pavakatora zvakanyorwa pastatement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka, zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa. Vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu. Vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini. Ko iwo ihwo umbowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei? Hune udzamu here kana kuti hahuna maturo? Kana hune udzamu, zvino munhu anonyimwa bheo. Asi kana husina udzamu, munhu anofanira kupiwa bheo, sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yakatanga kushanda mugore ra2018.
Zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vatevedzere ndezvipi?
Saka vanhu vanofanira kubhadhara bheo re50,000 Zimbabwe dollars. Vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa. Vanofanirwazve kugara paadresi iyo yavakapa kumapurisa. Vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mamavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.